Vachipa mutongo wavo nhasi mutongi wedare muchinoi vatapiwa banda vanoti vamashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vadesire mwarukira vafelix gonesi vanjabulo ndlovu vagreta nyarukokora vasimbarashe tafumanei vakudza naisamuel vamelus ndlovu pamwe navablessing nyango avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa vabatwa nemhosva mbiri idzi vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava asi gweta revamwe vasungwa ava vatungamira ichamutsa vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro
hapana zvatikaita nemutongo asi zvatinoita isu magweta tinoshanda nekutumwa klaindi yedu yatiudza kuti tipfuure mberi tiende kudare rehigh court tinoita apiu yatinonzi apiu pachirungu against both the conviction nesentence yake topfuurira mberi nekuti hatina kugutsikana nemutongo ndozvatova neklaindi yedu izvo saka tiopfuura mberi izvo tinogadzira makubasa ekutidini tiende kudare repamusoro
sezvo vamashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election
then in terms of vachi marules ava hatiia haufani kuva une criminal record now you don't have the record then you receive to the what ekaia then kutova by election saka tivanoita nechekutika akanga apiu problem yeapiu yecriminal court yakasani apiu yecivil court apiu yecriminal court haisustained conviction automatically andika but apiu yekucivil court it sustains the decision which is apiu against saka he stays convicted until the apiu is prosecuted in the high court.
Mutemo wesarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadzi poitwa sarudzo dzemabhai election asi mukuru wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vaaustin ndlovu mudunhu remashonaland west vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru
ea uyu atove aneimwe code of conduct yakumubata mati designed that becomes the vacancy totonyorerwa kuno kuti nzvimbo ya 4 we declare the casual vacant indicate picture kuna tc
nhengo yemdc inotungamirirwa navanelson chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti zanup f inoda zvezvibhakera
zvamuridza izvo pachena kuti vari violent havasi vemdc alliance ndevezanup f nekuti mutongo wapuwa uyu une chekuita nekurova masecurity officers nehurumende vachimushure mekuita basa ravo
asi vezanup f vanoti vemdc vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.